Yambiro ii yabuda pamusangano wemazuva maviri watanga nhasi muBulawayo wekudzidzisa madzimambo emunyika pamusoro pezviri mumitemo yenyika yewanano neyekugara nhaka. Pasi pemutemo wakavandudzwa wewanano, madzimambo ave kubvumidzwa kupa magwaro ewanano pasi pewanano yekuroora kana kuroorwa mutsika dzechivanhu kana kuti customary marriage muchirungu. Varex Shana, mutevedzeri wasachigaro weLaw Development Commission, waudza gungano iri kuti zvimwe zvezvakakosha ndezvekuti madzimambo anokwanisa kuroodzanisa vanhu kana chete agutsikana kuti vaviri ava vanenge vasiri pasi pemakore gumi nemasere, kuti hapana mumwe wavo anotori mune imwe wanano, uyewo kuti havafanirwe kuve neuka mawepejgo. Vatsinira kuti imhosva pasi pemitemo yenyika kuti madzimambo abvumidze wanano yevanhu vanenge vasati vabvezera vari pasi pemakore gumi nemasere. Amai vemba yenyemba, munyori mubazi rezvemitemo, vati bazi ravo riri kuita chirongwa ichi zvichiteera danho rakatorwa rekuti madzimambo akwanise kuitisa wanano kumamisha.
Machiefs, macustodians of culture, saka vanopresida over macultural marriages. Kumusha ikokuya zvinenge zvichingoitika izvozvo ya vanobva vauya vachibva vawanisa. Customary levanhu vose vanga vakatogarisana kumusha, it's customary, vanobhadhara maroora, vanoita sei, madzishe ozosvika ipapo achiti vanhu chisainai. Vasi kuita civil marriage yayo muchurch, asi vari kuita macustomary marriages. Nekuda kuti tisa kuitaura nyaya access to justice, toda kuti justice iite for all ende nekumamisha.
Kuda kunze, anoye murwiri wekodzero dzevanasikana nevanhukadzi, ari mukuru mukuru wesangano reWomen's Association of Survivors, ati anofara kuti mitemo yenyika yatsojeka, kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwe kuroorwa kana kuroodzwa.
Izvi zvichabetseredza kuti macases emachild marriages adzike, nekuti kumamisha vana vasikana vazhinji vanoroodzwa nevabereki vari below 18, uyezve madzimai mazhinji kana azofirwa vanodzvanyirirwa nehama dzevarume vavo vachitorerwa maproperties. Saka izvi zvinofadza zvikuru kuti machifu anogara mumacommunities nevanhu vavo takuziva kuti vakadzi havachambunyikidzwa, vasikanawo havacharodzwi vachiri vadiki.
Asi madzimambo ane chitsama ashora zvimwe zvezvinotarisirwa pasi pekuvapa masimba ekuti vaitise wanano, kusanganisira kuti hazvina kukosha kuti vaviri vanenge vachida kuwanana vaunze vabereki vavo pamberi pedare, asi kuti vangounza chete vafakazi vavo avo vanogona kuve hama kana shamwari. Mambo Chikwaka nemumwe weavo vashora izvi vachiti zviri mumutemo hazvizi izvo zvakabvumwa nemadzimambo.
Vanorodzwa patsika yechivanhu ndipapa vanodimanda pfuma yavo nomukwenyana wavo. Mwana wavo atitotanga abvuma nemadziteti ake kuti uyu ndinomuziva ndiye wandida kuda kuti andiroore. Naizvozvo isu takati ivavo ndo vanofanira kuuya, sare kana afirwa nababa namai ndopaangauya nemunin'ina kana mukoma kana mbuya werudzi rwake. Zvino kana tsika yacho yakuti anyone witness weukama anokwanisa kungouya nemwana votatisa vari vairi, ivo baba vari vapenyu. Hatiziwo kuti izvi zvabva papi.
Mamwe madzimambo atiwo mutemo uyu hauenderani netsika dzechivanhu. Mambo Mutasa vati zvakakosha kuti madzimambo asangomirirwa musenate chete, asi vavewo mudare reHouse of Assembly, umo vati ndimo munogadzirwa mitemo.
Kuti kuti madzimambo tiwe nerepresentation kunegislative assembly kunogadzirwa mitemo. Vakadzi yuti yakapinda vakapiwa makota kuparliament, because that's where it matters most, not to senate kwatikunogara uyu.
Pamubvunzo wabvunzwa nevamwe wekuti mutemo weMarriages Act uyu haujekesi kuti munhurume hakwanisi kuwanana nemumwe munhurume kana kuti munhukadzi hakwanisi kuwanana nemumwe munhukadzi, vashana vati bumbiro remitemo wenyika rinobudisa pachena kuti izvi hazvizi pamutemo. Amai Nyemba vati vanonzwisisa kugunun'una kwemadzimambo pane zvimwe zvavanonzi vanokodzera kuita nezvimwe zvavasingakwanisi kuita pasi pemutemo weMarriages Act, asi vati izvo zvinogona kuzogadziriswa muparamende, vachiti chinhano chavepo ndechekuti madzimambo azive kuti anoshanda sei panyaya yewanano pasi pemutemo uyu. Mutemo wewanano wakavandudzwa muna 2022, asi wakambotora nguva uchizeyewa, vamwe vachiti waive nezvakawanda zvisingaenderani netsika dzechivanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.